manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechishanu, zvita 28, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
In short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo saka patuku yasezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa.
Vanachiremba vakuru vokurudzira hurumende kuti igadzirise zvichemo zvavanachiremba vari kurangwa mabasa. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti richapinda mukuratidzira zvine mutindo kana hurumende ikasagadzirisa zviri kunetsa veruzhinji mukurarama kwavo. Vabereki vakawanda vochema-chema nemari dzekunze dzavari kunzi vabvise panovhurwa zvikoro. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors nhasi vapa hurumende mazuva maviri ekuti igadzirise gakava rainaro navanachiremba vadiki vachiti vacharamwawo mabasa sezvo vachiti basa rave kuvakurira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara nevatori venhaumo Harare, munyori mukuru musangano reZimbabwe Medical Association, vaSacrifice Chirisa, vati vatambira tsamba kubva kuna vanachiremba vakuru kana kuti maconsultant doctors yekuti vave kuzokandawo mapadza pasi kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavanachiremba vadiki avo vari kurangwa mabasa. Vachirisa avo vanove zvakare chiremba mukuru vati basa rawandira vanachiremba vakuru sezvo vanachiremba vadiki vave nemwedzi vachiramwa mabasa. Vachirisa vati kuti vakwanise kuita basa ravo nemazvo vanenge vachitoda vanachiremba vadiki vashanda vari parutivi pavo.
Maconsultants vatumira gwaro ravo rekuti mamiriro ezvinhu kuma government hospitals, especially central government hospitals, haana kumira mushe and vari kuti havakwanisi kunyatsosenza kudischarge their duties sezvavanofanira kuita kana ma junior doctors asiko. So in short, vari kuti they need my junior daughters kuti vadzokere kubasa and they are urging the employer kudzosa tsvimbo kana pachishona kuti kana mwana atadza mwana anotadza asi baba vanokwanisa kudzora chi tsvimbo saka patuku yasezima tichiti SHB ngaidzore chi tsvimbo mwana adzoke kubasa. Mwana aripo like these are junior doctors, they are young guys but vari kuda basa and we are here to ensure kuti vanodzokera kubasa zvakanaka without any fear of victimization.
Vachirisa vati chiri kunyanyorwadza kutambudzika kuri kuita varwere muzvipatara zvehurumende sezvo vanachiremba vadiki vasiri kuenda kumabasa uye vanachiremba mazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu vakambomiswawo basa zvitevera danho rekuendesa vanachiremba ava kumatare rakatorwa nebhodhi rezveutano reHealth Services Board.
Vanachiremba vari kuti masenzero ekubasa acho hakusi kusenzeka. Ndakaona munhu ada kuita operation ndoita zvamuita operation ndasenze. Ndakaona munhu ari kuda mapirits ndoreka kumupa mapirits ndasenze. So not only are we fighting for kusenzera madoctor chet but tiri kusenzera mapatient because zvatiri kuda kuti zviitike izvi zvinobatsira and what we are saying is kuti tiri kuti tigadzirise zvinhu so that hatirambe tichingoita mastrike nemastrike and as Zima we are committed kuti paite dialogue between the primary employer ne ma junior doctors kuti vanhu vadzokere kubasa like mazvamanzwa achitaura they are prepared kudzokera kubasa vatoripo Zimbabwe ndonyika yavo and vatori ready nyaya iyi yakangonzi yasovwa mangwana vanenge vatokubasa and chedi isusu sezima is to initiate and to make sure that dialogue yaitika and kuti vanhu vakunzodzokora basa as soon as possible.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisi Anele Bebe vatiwo havasi kufara nemashoko akataurwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti vana chiremba vadiki vachiri vana vechikoro.
Mashoko etu anongodzokera panzombo 1 rokutanga inyaya yekuti vanhu vakapinda pastrike industrial action as ma students ndana chiremba vakatopedza kutodzidza chaiko kuuniversity vakapiwa madegrees avo andndiyo vana chiremba vari kutarisa zvirobazva varwere vese kuzvipatara tasai muchiona kuti kubva kwavo kusiya kwavo kwemabasa kwaita maeffects asina kunaka zvakanaka muhealthcare system and zvimwe zvinhu havazi majunior doctors havazi vanhu voga vaenda kuindustrial action hazi majunior doctors chete kune anonzi mamid level doctors mahmo nemajmo pakuindustrial action kune maregistrars vakapinda muindustrial action.
Vachiwenga avo vakadomwa nedare remakurukota ehurumende kuti vatungamire nhaurirano pakati pehurumende navana chiremba vari kuramwa mabasa ava vakambodzinga vana mukoti mabasa mushure mekuramwa mabasa. Zvavakaita izvi zvakashorwa nevakawanda avo vaiti vachiwenga vaishandisa chisoja pazvinhu zvinoda nhaurirano. Vana chiremba vadiki vanoti vari kuda kuti hurumende ivape michina yekushandisa muzvipatara, mishonga pamwe nembatya dzekuzvidzivirira kana vari pabasa, pamwe nekuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti dzakafanana nemutero wembwa. Asi hurumende inotiwo homwe yayo yakaboka zvokuti haikwanisi kuvawedzera mari. Hatina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezveutano vaobhadhaya moyo sezvo vabva vapinda mumusangano navana chiremba panguva yatanga toenda pamhepo. Zvichakadai, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe neMDCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe vashora hurumende nekutora nguva yakareba isingagadzirise nyaya yekuramwa mabasa kwana chiremba. Crisis in Zimbabwe Coalition yaburitsa gwaro ichiti iri kushushikana zvikuru nezviri kuitwa nehurumende zvokumhanyira kuda kudzinga vashandi vanenge vachiramwa mabasa nepamusana pekutadza kwayo kubhadhara vashandi, ichiti izvi zvave kupinza upenyu hweveruzhinji patambo. Nekune rumwe rutivi, MDCT yakurudzirawo hurumende kuti iwedzere vana chiremba nevashandi vose vehurumende mari dzemihoro. Bato iri rakurudzirawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vapindire munyaya yavana chiremba iyi uye kuti hurumende ikoshese kodzero dzevashandi sezviri mubumbiro remitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU riri kuyambira kuti vashandi nyika yose vachakanda mapadza pasi mugore dzvara 2019 kana hurumende yavaEmerson Mnangagwa ikakundikana kugadzirisa matambudziko mune zveupfumi ayo anonzi asunga nyika mbira dzakondo. Mutungamiri wesangano iri vaPeter Mutasa vanoti vachatora matano aya mushure mekurovana masoro kwakaita masangano ose anomirira vashandi ari pasi peZCTU vachiti kuomerwa kwavaitwa neupenyu ndiko kuri kuvatuma. VaMutasa vanoti vashandi vakawanda vakatarisana nekurasikirwa nemabasa nekuda kwekuvharwa kwemakambani kuri kutarisirwa muna 2019 uye mihoro yavo yaderedzwa zvakanyanya nekukwira kwemitengo yezvinhu. Vanoti mamiriro akaita zvinhu anoratidza kuti zvinhu zvadzokera kuna 2008 apo nyika yakanga yamira nemuswe. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Takaungana yatinoti annual retreat yemaunion ese ari mumusangano weZCTU maMutare. Vashandi vakanyunyuka zvakanyanyisa vakati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika tatarisana na 2008 scenario. Saka vashandi vakati musangano wavo vashandi ngautungamirire kuti vashandi vambomire kushanda vachiratidzira, tichionazve kuti mari inotambirwa nevashandi yapera simba zvakanyanyisa. Vashandi vazhinji vari kushandira bedzi mari yemabhazi yetransport. Saka zvinhu zvese izvozvo zvakapa vashandi kunyunyuta vakati musangano wavo weZCTU ngauchitungamirire kubatanidza vashandi vese vari kuzetikiyu nevasiri kuzetikiyu maunioni ese anofanira kubatana. Saka vese vatoda kuvakokorodza tibatane kamwe chete kuti hurumende igadzirise zvinokuchimbidza, asi yega ichagona kugadzirisa pa. Tinoda kuti vauye padare risinei zvakanyanya-nyanya nezvematongerwo enyika, asi rekugadzirisa upfumi. Asi mukugadzirisa upfumi imomo muchazototaurwa zvezvematongerwo enyika, nokuti ndokune dambudziko huru.
Saka munotarisira kuti munge muchisangana riini?
Iko zvino kusangana kwakanyanyisa kune isusu hakusina zvakanyanyisa. Taakutokurudzira vashandi kuti vagadzirire, nekuti vashandi vakati isu tironge kuti vanhu vaungane. Asi hurumende kana ichida nokukurumidza, inofanira kuti idaidzere dare reTNF Tripartite Negotiating Forum nokuchimbidza.
Saka kuramwa mabasa ako kunotarisirwa kutanga riini, tichiona kuti 2018 atopera uyu vamutasa?
Isu zvino tatotanga yatinoti mobilization nekukonsulta mamwe maorganization asiri kuzespectiyu, nokuti zvatinoita isu maunion nyaya haitangiri kumusoro. Sezvandataura zviya zviya, takatenderana nenyika yese tichitaura nemastructures edu ese, mastructures emadzimai emayouth nemamain structures ese, tikawirirana kuti panoda kuti paitwe action. Tikazounganidza zvemapresident nemageneral secretary emaunion ese ari muzvetsidhiyu tikawirirana. Saka taakuenda panext stage yekuti kubva izvozvi maorganization mazhinji achivhura, tiri kutanga kuunganidza mamwe maunion asiri muzvetsidhiyu, tichiunganidza maprogressive movements ese anomirira kodzero dzemunhu wese ari munyika ino. Tobva tatanga kuwirirana kuti tiri kuenda negwara ripi, uye tichikonsulta kuti tinotora musupi, tinotanga papi. Asi ndinotenda kuti mushandi wese weZimbabwe kana mugariwo zvake weZimbabwe ari kuwirirana kuti zvinhu zvaakuda kutwa nokukomisa.
Vanga vari mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare neStudio 7. Ongororo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI inoratidza kuti veruzhinji munyika vanoona masoja nevashandi vemubazi rezvedzidzo sevasina uori hwakanyanya kana zvichienzaniswa nevashandi vemamwe mapazi ehurumende. Gordon Mangudya anotipa nyaya iyi.
Zvakabuda muongororo iyi yakaitwa munambudzi zvinoratidza kuti zvikamu zvinodarika makumi mashanu nezvishanu kubva muzana zvinoti huori hushoma muchiuto nemubazi rezvedzidzo. Mukuru weZDI Dr. Pesai Rwanya vanoti zvikamu makumi matanhatu nezviviri zvivakabvunzurudzwa zvinoti mapazi ese ehurumende ane huori, asi huori uhu huri nani mumapazi maviri aya?
Zvisei nokuti kunombotaurwa nyaya dzekunana Vincent, but education sector yese tichitarira tichibva kuna Namurambinda, kuna Nacholocho, kumaruzevha muno mutown, vanhu vari kuti they are satisfied neservisi yavanopiwa nevadzidzisi, neservisi inopiwa vana vavo muzvikoro, nekuitwa basa kunoitwa nevadzidzisi. Even zvinhu zvakaoma, but vanhu vari kuti service yemueducation sector iri pamberi. Then kumilitary, vanhu vari kuti masoja varank and file usingatariri the military elite kati vakuru vakuru. Masoja haiti zvekurapsha, vari satisfied kuti ine actually army ine 57%.
Varo hanya vanoti vanhu havana ruzivo rwezvinoitika muchiuto, uye vanosvika kuongorora mashandiro emasoja. Vanotiwo tsvakurudzo yavo yakaburisa pachena kuti mapazi ese ehurumende kusanganisira mapurisa ave kutya mauto, zvekuti mapurisa akawanda ave kutya kuita uori. Zvichitevera Operation Restore Legacy iyo yakabvisa vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro gore rapfuura, asi vanoti tsvakirizo yavo yakaburisa kuti mahofisi anopa zvitamba zvekuchaira dzimotokari nemapasipot havana matyira, uye vari kuenderera mberi neuori. Pavanhu vese mazana mashanu nevanomwe vakabvunzurudzwa mutsvakiridzo iyi, makumi mapfumbamwe nevatatu vakati hapana chashanduka muvid. Kumahofisi anopa mapasipot nebazi rezveutano ndimo munonziwo mune uori, uye hamuitwe basa nemazvo.
Asi judiciary iri pamusoro, iri kunzi kunana magistrate courts, kunana high court kune corruption yavapo, ndiwo number 3 chati izvo VID registrar's office kouya yeo judiciary kouya yeo kurikunzi kukuwa vanhu vari kuti service iriko iripuwa unomira mahwasa akawanda ende zvinobudamo ponungo chiseviswa hazvina kubuda zvakanaka.
Mutauro weChrist Coalition Zimbabwe vatavani moyo vati vanobvumirana nezvakabuda mutsvakirizo yeZDI vachiti ichokwadi kuti hautori chitamba chekuchaira motokari kana usina kubvisa chioko muhomwe.
Nekuti ukaenda kumapazi maviri aya zvokwadi unobva ipapo wamurombo nekuti vanenge vakuisvina kunge tauro vachiedza kubuditsa makobiro ose ari mupoketi mako kuitira kuti mari iyi iende kwete muhurumende asi mumbudu dzevashandi vehurumende.
Varuhanya vanoti vakawanda vavakabvunzurudza vakabudawo pachena kuti vanoona sekuti hurumende yava munangagwa haina zvairi kuita mukurwisa uori. Varuhanya vanoti zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvakati vazhinji vese vari muhurumende iripo vakabatsirika zvikuru muhuori hwaitika panguva yava Mugabe uye havakwanisi kupedza uori. Ongororo iyi yakaitwa munzvimbo dzinoti Lupane, Gwanda, Cholocho, Bulawayo, Umguza, Masvingo, Harare, Kwekwe, Kadoma, Chitungwiza nedzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinonzi zvatanga kunyorera matsamba kuvabereki zvichiti zvave kuda kuti vabhadhare mari dzechikoro nemari yekuAmerica chete kwete kushandisa mabond note kana maRTGS izvo zvinopa kuti vabereki vakawanda vaomerwe neupenyu. Zvikoro zvinovhurwa zviri pamutemo musi wa8 ndira 2019. Mari iri kudiwa nezvikoro kune vana vari kumaboarding inonzi inosvika zviuru zvitatu nemazana mashanu yemadhora uye zvikoro izvi zvinoti zvinoda imwe mari yekutenga zvikwanisiro inosvika zana nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica. Masaisai Primary School iri kuWestgate muHarare inonzi iri kuda mari inosvika mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica kubva pamadhora ekuAmerica mazana masere. Zvimwe zvikoro zvakaita seBryston Primary zviri kunze zviri kuti munhu anobhadhara zvakapetwa katatu kana achida kubhadhara neRTGS. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo, asi vakambozivisa Studio 7 kuti hazvisi pamutemo kumanikidza vabereki kubhadhara madhora ekuAmerica chete. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano avanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti zvave kuitika zvekuti zvikoro nevemabhizimusi uye mamwe makanzuru vave kuda dhora rekuAmerica kuratidza kuti nyika yave kudzokera zvishoma nezvishoma mukushandisa dhora rekuAmerica chete.
Takutasanyaya pandei kuti tingati nyika yava kuita re-dollarization here, yava kudzoka here back kunoshandisa US dollar kana RTGS ichikushanda here. Mubvunze ndekuti nyika iri pa yakagara pawo tingati tiri sitting on the fence pachirungu haisin aina nzira yakajeka yekuti vari kushandisa US dollar here or RTGS oro haikwanisi kubva kuti nhase company or se organization isusu tava kushandisa US dollar saka zvikuitika zvekuti company yoga yoga kana kuti organization yoga yoga vari kusanganisa kuti US dollar kana kuti RTGS achidokwa dokwa chine maorganization ese ndechekuti vanoda kushandisa US dollar havasi kuda kuripwa nema transfers kana angava mamobile transfers kana kuti angava maRTGS
ko sei vari kudaro
nekudambudziko riripo ndiri kuti vakaripwa nemari matransfers havazokwanisi kuzowana US chairo chairo rakakosha rinovabatsira kuti vatenge zvinodikanwa pakuranwa kwemaorganizations avo mukaenda kumaschools vanotenga stationery vane zvavanoshandisawo chino nechino chinodawa foreign currency kusevisa mota dzekumaschools kuda foreign currency kumauniversity kuda foreign currency makambaniwo anoda foreign currency vese tanzo vada machemicals anoda foreign currency
kose vasiri kuti tipei dhora rekuamerica kana zvirizvo zvapo
dambudziko riri kunesa vesaa kuti vanyatso kuti dyo kuti vashandise chii ma US state mutemo uripo unonzi Bank Use Promotion Act mutemo iwoyo unoimhosva kuti kambani irambe payment inouya netransfer tingati pachirungu three tier pricing system unorwisa three tier pricing system kuti mutengo weRTGS imari yakati mutengo weEcoCash imari yakati mutengo weUS imari ndo chinorwiswa nemutemo iwoyo weBank Use Promotion Act saka hakuna kambani yakasununguka kuti ingotoda maUS chete pamusoro pezvo kunze kwemutemo dambudziko riri kuitika munyika ndere kuti vashandi vazhinji kusiya kwevashoma vari kumaNGO nekumadevelopmental partners ana UN vari kutambira mari maRTGS saka dambudziko riripo ndere kuti makambani vakada kuti 100% US hazvizogoneki kuti zvikwase kubudirira nekuti mateachers macivil servants semuenzaniso vanoenda kupi mari iyoyo
muzvinafunda Gift Mugano vanodzidzisa paMetropolitan University kuJohannesburg muSouth Africa vachitaura parunare naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Varimi wakawanda mudunhu reMashonaland West nemunyika yose vanoti gore rino zvinhu zvakaoma munyaya dzezvekurima. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda ava vanoti zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kurima kuvaomere inyaya yekuchinja kwemwaka wekurima, kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza, kumanikidzwa kutengesa zvirimwa nemari iri pasi, pamwe nekurima nemombe, izvo zviri kuita kuti gohwo ravo rirambe riri pasi. Mumwe murimo wekuchegutu vatekishiwa maririnda vanoti kushanduka kwemwaka kuri kuita kuti vasakohwe pakuru nekuda kwekushaya mvura inovakwanira.
Tine dambudziko remvura, mvura hatina, saka tichinge tisina mvura manje zvinhu zvedu zvinosimuka zvakanaka, zvakuda kuti zvinobereka nezvekuti zvibereka paya paya mvura inobva yaita shoma yomba ya zvinobva zvatadza kusimuka nekubereka zvakanaka totova nelosi.
Vamaririnda vanoti rimwe dambudziko ravari kusangana naro gore negore kudhura kwembeu nefotereza.
Kukwira kwakaita mafertilizers kwakati affecta vose. Fertilizer taiwana nema $15, $20. But now uri kutora big fertilizer ne $50. Saka $50 iyaya inifana kunge ichibva pambeu yaunengwasa mumunda. Iyo mbiru mundi atodhakwa haina chaichakwanisa kuti ikudzorere peke. Saka wakupinza roko muhomwe, muhomwe yagara yakaboka isina chainani, isina chainacho.
Mumwe murimi varimi jopiri vanoti varimi vari kushaya mari yekutenga mbeu nefotereza zvekuti vave kutotengesa midziyo yavo kuti varime, sezvo mabhanga asingapi varimi mari yekurima nekuti vanenge vasina matitle deeds. Vapiri vanoti hurumende inofanirwa kuita bhangi revarimi rinopa varimi mari vachizodzosera nemutengo kana kuti interest yakaderera.
Kuti tiite chinhu hatisi kuzoenzaka muri dzoda kurara, unototengesa chimwe chinhu chongogara uinacho kana propati yako wavangaima cheya wotengesa kuti tiwane kustata.
kututi hama yangu, hama yao miruwa isina mali. Ah, mabengi maji ya collateral, that's the problem. Saka government ipachayo, inofana kuita ma financial institutions, pay ma banks, akamirida mba, asinga kwanso kuataja zunu, saka hao, saka nyanya zunu, umira uchi umbari mevarugutanga.
Vaturi wano chukurima nemonde kune itakuti, vasari menzimba ya kakura, uwe ifurine ngerisi na kunya sori mga sesu, no itatira kita. Vaturi wano jipane kuchu urumende ipe munu tractor yake, inofanirwa kupa vagari redunu rumechete trakita kuitra kuti ishandiswe nevarime wakawanda mombe zoita azemukaka.
Trakita yaka naka, ainambu ibani kutipana ba ivurini rarudi mombe. Kutisunga zinimbezi nukumaza kakutarisi, nukutirinu rema. Mshini ndo unuduwa papu, unuduwa ipa papu.
Mchunga mire webato guru unopikisare MDC, wa Nelson Chamisa, wano wila na nevarime wakawanda kuti kurima netrakita kune ita kuti wako ipa kuru kudarika kurima nemombe. Wa chitaura pa msangane we nengo dzawe kukariba hapo wai chakaru sigiro msarudzo wachanisa wakati wanu wanufaniru wakupiwa matrakta ikurimisa ne urumende kutilako ipakuru kumaruzeva ukwani chile kakuri mane mombe chile kakutora mombe mjitora mkaka ingayi mnori mane matrakta trakta pe village haniti wakamisha majit roster kwenda zo kunjara mamjidonza ne makeje is antiquated is arcade. If you want to go to the government, you can go to move up from subsistence agriculture to commercial agriculture.
Nengwe paramende yaka nirea noton uye wachirima kuhurungwe watemba muliswa wano turumende inofanyiru wakupa wari mimbeu nefotereza nguwa iripo uye kutiranu wasapinde muminda mevamwe wachikanganisa kurima nekulakoso matonge lwenyika vamuliswa wano tikupindira muminda ndizo zezime zunopa kutima banga asape wari mimari
urumende ipiwa nufetereza nenguwa chero kumanda agriculture hii program ya kanaka ino nangeo wacho wakapiwa minda chero mabanki ya muno mumunyika tutatare kunze haa kupe mari kana wachona hondo zichitika pa munda ni kutuwa lozuluza mari zao saka tofa tine confidence ya mabanks kutituwane mari
hapo gurewa 2018 wala kupera warimu wakawanda wano tuurumende inofanyiru wakuchinja maitiro ayo mugureja kuitua kutinyika iwane gora kanaka. Ndaka mira Studio 7 Muchinoi ndine ata chiguriwa.
Tombo nzuwa shuruguta urwanewa tereriwe Studio 7 pa social media.
Mbadiko masamarari weduwe studio. Nyingi na urombo kudago watu nga mirvi wedu hao. Panuta ura nyatu nguwa ya kare gana mkabiti. Tumina azizifu chatuweda wa uawo. Waka hafa msuwa wane nga waburiki mjo waka puru wanane.
Magadis in Zimbabwe, the Gandhi Marme Brighton, Nayo Christmas, Nayo New Year, to attend the Saramar to Mijafamba Sakanaka, Sukatashika, Patuda Kutishike, Lutiva Saran Farum Kurum, Wakawandi, Sasterek, Fambi Sakanaka, and a Christmas in New Year, Kuwakiti Shoma. Zunga kama mwini wano wangu panjumbwenye jena hapa pangrati eno ufapa anoti Ashley Alphonse Marime na Davis Dawse na mani Zila na mani Ngoni kufanga sana ambia wawa na wachengete ambia wa Ashley Madambi mwene mfaruwa kanaka Happy New Year.
Magadi iwa dika ni ama munotipa na uzi nuna kiza nguwa zose mchitipa chokuwa adishino itika mkati menyika ya kwedye Zimbabwe tinofara shukuruni kuti munotipa na uzi zose. Tinunzi kwa josesu wa mnotaura. Uye shichinzi wa makumenze vanu. Shichinzi wa osho kari. Josesu nuitika mkati menyika hii. Shino ini nintuda kusapota wapanyai kupuru kwa kwe vanu. Pati panyai kupuru kwa kwe vanu. Tirikungo ti pane commission ilikuchwaga iji, ilikuchwaga iji. Jisini haasho ni jisini kunzi ilikuchwagwa. Hapana munu, akapura munu kunzi kwe masoja. Nikuti masoja ndio oga angane puti musi uyu. Ende ndio oga ikuda pachena kuti angane puti. Hakuna wangwe vanu angane puti mtaun.
Tinotenda shukuru watereri wa Studio 7. Musa kanganwa watereri chirongwa che live talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa mamiru rakaita zvino muzvipatara zvehurumende zvichitevera kurangwa mabasa kwavana chiremba vadiki. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichishuvira kuti muve negore rakanaka. Ndikusiya mina Sandekile Mhlanga.
Tokuizika, tisenda baku VOA Ndebele.